Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 15 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kana tikaratidza nyaya dzakadai dzinonetsa kuti tigone kunodoma chaizvo kuti iri ringava boka rezanupf rakagona kana kunoita mirishonga iri kana kuti if action iri mukati mebato rakachamisa rakagona kunoita zvinhu.
Mapato anopikisa ane maonero akasiyana pamirishonga dziri kuitika pamisangano yeMDC Alliance.
Tine urombo nekurasikirwa neupenyu, iyi nyaya inosuwisa, inyaya dzatinogara tiri kusangana nadzo.
Bazi reZimbabwe Parks and Wildlife Authority rinoti vanhu vaviri vakaurayiwa nenzou muZimbabwe mukati memasvondo maviri adarika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chitevera mirishonga iri kuitika pane imwe misangano yebato rinopikisa reMDC Alliance. Mamwe mapato anopikisa atataura nawo ane maonero akasiyana. Misangano yeMDC Alliance kwacharumbira nekwachivi mudunhu remasvingo haina kufamba zvakanaka mushure mevanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vatema nematombo motikari dzemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa uye nekuisa matanda nematombo mumigwagwa kuti mota dzeMDC Alliance dzitadze kuenda kumisangano kwachivi. MDC Alliance inoti nezuro china vatsigiri veZANU-PF vakadzika maroadblock kwagutu vakapamba nekurova vatsigiri veMDC Alliance vakange vaita musangano nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Patanga zviitiko izvi, mutauriri webato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaLloyd Damba vakaudza Studio 7 kuti bato ravo haritauri pamusoro pezvinoitika mukati memamwe mapato ezvematongerwo enyika. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku havana kupindura mibvunzo yedu yekuti vanoona sei nyaya yemirishonga pamisangano yematongero enyika. Mutungamiri webato reLabour, Economists and African Democrats muzvare Linda Masarira vanoti hazvisi kunyatsoonekera kuti akakonzera mirishonga ndiani pakati peZANU-PF neMDC Alliance. Vachiti chavanovona ndechekuti vana veZimbabwe vaneta nezvokurwisana.
Kubva pakauya utungamiriri hutsva muna 2017 mukati menyika yeZimbabwe, takaona bato reZANU-PF richitsemuka nepakati, bato reMDC zvakare gore rinotevera racho richitsemuka nepakati. Zvakaunza mirishonga bopoto nekutadza kuyanana mumapoka iwayo andatsanangura pekutanga. Saka saizvozvo semunhu anotarira zvematongerwo enyika akazvimirira ega asingarerekere kune rumwe rutivi, isu sebato rendidhi kana takatarisa nyaya iyi yekuvharirana nzvimbo dzekunoonekera mune zvematongerwo enyika, inyaya ine huremu, inyaya inoda huchenjeri. Nekuti tinoona patakaenda kusarudzo dzemuna 2018 veboka reG40 rakanga rabhuturwa kubva muutungamiriri mukati menyika ino rwakaenda rukanobatana neMDC yange iri kutungamirirwa navachamisa vachiti vava kurwisa bato iri na koste rakanga rafara riri kune rimwe divi, tichiona zvakare mashandirwo anga ari kuitwa ekuti rimwe boka rinenge rakanga rabviswa pautungamiriri kune rimwe bako bato richienda kunopatana nerimwe riri kana kuti kutungamirira uko. Saka zvinhu zvakadaro zvakaunza kunyunyuto zhinji mukati memapoka aya akanga asangana uye kune vatevedzeri vavo.
Saka amai, kana makatarisa nyaya dzakadai dzakaita seiyi munoonei?
kana tikarasa nyaya dzakadai dzinonetsa kuti tigone kunotoma chaizvo kuti iri ringava boka rezanupf rakagona kana kunoita mirishonga iri kana kuti ifaction iri mukati mebato rakachamisa rakagona kunoita zvinhu izvi saka nyaya dziri kutaurika dzinenge dzakawanda kuti isu tigone kunoti aiwa tiri kunodoma kuti pamwe zanupf ndo yaresva kana kuti mdc ndo yaresva nekuti katarisa zvakare mukati mezanupf imomo muchiri neve g40 vanenge vachikonzeresa mhirizhonga kuti vagone kunobuda vari pamusoro mungava mutsoro dzavanenge vari kuronga mukati mebato rezanupf tikanotarisa kumdc kwacho kune mafaction variko yekwachamisa yekwabiti yekwananga vanenge vachiitisisanawo zvakare shaisano saka kuti natsonodoma kuti rikava bato rakati kana boka rakati kana faction rakati riri kuita zvakati zvinotinetsei
imimi semutungamiri werimwe bato rinopikisa munoti pamusoro penyaya iyi kune mamwe mapato amunokwikwidzana nawo
isu meseji yedu yatinayo kumapato ese ingava mdc yavachamisa zanupf yava munangagwa kana mafaction arimo mukati memapato avo ndeyekuti mazimbabweans vaneta nepolitics dzekutukana politics dzekushorana politics dzekunyombana politics dzisina chisvinu chinobatika chinoenderana nezvekudya zveraramo zvinoita kuti vanhu vararame zvakanaka vanhu zvizvarwa zvemuzimbabwe vaneta nepolitics dzatakadzidziswa navachangirei navamugabe dzekutukana tava kuda kuti tiumbe chinhu chimwe chete tava kuda peace tava kuda tolerance tava kuda progress tava kuda dialogue kuti gone kunovakiridza upenyu hwakanaka upenyu hwakajeka kune ruzhinji rwevana vezimbabwe
avo vange vari mutungamiri webato relabor economists and african democrats muzvare linda masarira vari parunhare kuharare nestudio 7 asi mutauriri webato rezimbabwe african people's union zapu vaepetule tembani maposa vanoti nyaya yemhirizhonga yakagara ichishandiswa pavanhu vezimbabwe kubva zvawana zimbabwe kuzvitonga kuzere muna 1980 vamaposa vanoti maronda nemavanga akakonzerwa nezanupf kwemakore ose aya haasati apora vachiti bato iri rinoramba richishungurudza vanhu varinofanirwa kuchengeta vati bato ravo rinoshungurudzika zvikuru kuramba richiona mhirizhonga ichiitika munyika
sebato tinoshungurudzika kanyanya kana tichiona mhirizhonga ichiramba ichiitika munyika mhirizhonga chinhu chakaipa chero chichiitwa nani hachisi chinhu chakanaka hachisi chinhu chinokurudzirwa munyika kunyanya munyika yezimbabwe ine nhoroondo yakawanda zvakanyanya yemhirizhonga kubva patakawana independence tanga chingori mavictims emhirizhonga ichinyanya kubva kuhurumende nebato riri kutonga saka tichiri kungotaura zvakafanana kuti mhirizhonga haina kunaka haivake kare vese vari kuwanikwa vachibatikana pamhirizhonga iyoyo vanofanira kupiwa mukana wokuti vati account for my actions avo ngavasungwe ngavamiswe pamberi pedare remutemo vaudze zvikonzero zvavari kuitira mhirizhonga iyoyo nokuti haina nzvimbo haina chinzvimbo musociety uye kana chitarisa kubudirira kwenyika hapana nyika yakambobudirira iri mhirizhonga sezvatiri kuona muzimbabwe
avo vange vari mutauriri webato rezimbabwe african people's union zapu vaepitule tembani maposa zvichakadaro mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vanoti zvose zvemhirizhonga inonzi iri kukonzerwa nevatsigiri vezanupf ndezvekuda kusvibisa zita renyika nhumwa yeunited nations isati yasvika munyika nemuvhuro kuzoongorora kuti zvirango zvakatemerwa nyika zvakakonzerei munyika vati vachamisa vakaridzira vanhu futi vachivamanikidza kuti vanzwe zvavaida kutaura vachiti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakange vari kwamutoko nezuro kwavakaita misangano yavo nevanhu pasina mhirizhonga
zvavari kutaura tinoziva kuti ndo matauriro avo kubva musi wavangoudzwa kuti un rapoturo achauya munyika yezimbabwe achiona kuti nyaya dzezvirango zveupfumi dziri kukanganiswa sei kufambiswa kwebasa munyika kunyanya nyanya takanangana nezvopfumi nemagariro evanhu kubva musi uyo havasi kurara vari kuita sekunge vana vamwiswa mutoriro vari kuitwa kunge vana vadya makambanga vari kuita kunge vanhu vaputa mbanje vachizama posere pavanogona napo kuti vatsvikidze nyika yedu ishapise kuti vazame kukavhiridza nyaya yemasanctions yavakaunza saka zvavari kutaura izvezvo hazvina maturo zvavari kutaura izvo hazvina chokwadi mukati zvavari kuita kumasvingo hazvina maturo uye zvinonyadzisa kuti vanhu vamapato anoti vanoda kuzotungamira nyika ino vanoona vachikwikwidzana namasabhuku vachikwikwidzana namavillagers vachikwikwidzana navana vari kufudza mombe kutandanisa vana vari kufudza mombe nokuridza puti mudenga vachimanikidza vanhu kuti chamisa ataure navo hationi zviri zvinhu zvakakodzera izvozvo vamunangagwa nhasi vanga vari kunzvimbo yekwamutoko hapana kana afoseredzwa kana kudii vana navakuru vanga vachimhanyira vachiona mutungamiriri wavo vachipangana mazano ekuti tingafambisa sei nyika mberi ndo zvinoita vatungamiriri hauzvimanikidzi pamusoro pevanhu dei kuri kunzi nhasi vatonzi kwamutoko hatikudii taitodzoka zvedu kuHarare tisina chataita zvevo kana wanzi hatikudii ebva kuno woita zvokuridzira vanhu kuti mudenga kuti uzvimanikidzi hazvina kunaka izvozvo
mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7 Bazi reZimbabwe Parks and Wildlife Authority, ZimParks, rinoti vanhu vaviri vakaurayiwa nenzou muZimbabwe mukati memasvondo maviri adarika vachiti uyu mucherechedzo wedambudziko riri kukonzerwa nemhuka. Mutauriri weZimParks vatinashe Farao vanoti mumwe mushanyi aibva kuSouth Africa, Dr. Michael Bernard Walsh, vaive nemakore makumi manomwe nerimwe vakaurayiwa nenzou kumana pools vachifamba nemwanakomana wavo. Tsaona iyi yakaitika mazuva mashoma mushandi wekambani yeVictoria Falls Anti-Poaching Unit vaClever Kapandura vaurawawo zvakare nenzou kuVictoria Falls. VaFarao vanoti tsaona idzi dziri kuwanda nekuda kwekuwandisa kwenzou munzvimbo dzadzinofanira kunge dzichigara izvo zvinozoita kuti dzibude dzichipinda mumisha inogara veruzhinji. Vanoti vanokurudziravo veruzhinji kuti vasasvodera pedyo nemhuka dzesango. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tine urombo kuti upenyu hwavanhu huri kuramba huchirasika zuva nezuva. Tine nyaya dzinosuwisa, nyaya mbiri dzaitika mumazuva mairi svondo rino. Apo umwe anga achishanyira nyika ino ane makore akatanga kushanyira Manapus kubva muna 1986 and gore negore aiuya achizoshanyira kuona anga ari mushanyi aida nzou aida kuona zvipuka zvesango. Anga ane makore makumi manomwe nerimwe chete kuberekwa. Akauya kubva kunyika yake kuSouth Africa nemwanakomana wake. Saka vakabva vasangana netsaona inosuwisa zvakadai. Tine urombo nekurasikirwa neupenyu. Iyi nyaya inosuwisa inyaya dzatinogara tiri kusangana nadzo. Mune imwe nyaya zvakare tine mumwe murume ane makore makumi mashanu nerimwe chete zvakare anga achishandira vamwe vanoona nezvekuvatinoshanda navo mukuchengetedzwa kwemhuka dzedu Victoria Falls Anti-Poaching Unit akasangana zvakare netsaona yekutsikwa nenzou. Inyaya inosuwisa zvakare yatiri kusangana nayo.
Chii chiri kukonzera kuti paite dambudziko iri vaFarao rekuti mhuka dzinopedzisira dzakuuraya vanhu?
Sekutaura kwatinogara tichiita kuti dambudziko redu guru nderekuti mhuka dzedu dzawandisa. Kuwandisa kwaita mhuka dzaakuwanikwa pese pese kunyanyanyanya munogara vanhu. Nyaya yekuVictoria Falls payakaitika tanga tanzwa nevanhu vaitifonera zuva nezuva vachiti nzou dzapinda mumunda mavo, dzapinda mumagadheni, dzaita sei kuVictoria Falls kumisha inogara vanhu. Iri dambudziko rakakura nenyaya yekuti pari zvino tinotarisira kuti matambudziko aya acharamba achiwedzera nenyaya yekuti taapakati kana taapamusoro pekuoma kwekunze. Nekuti mvura yakapisira kunaya pane nguva. Saka mvura yedu inenge yaoma panomwa mhuka. Saka dzinopedzisira dzakufamba dzoenda muvanhu dzichitsika vanhu sezvadziri kuita.
Asi hakunawo here matano anofanira kutorwawo naivo vashanyi kana vagari ekudzivirira tsaona idzodzi?
tinokurudzira vashanyi nevagari kazhinji kazhinji tinoti ngavaedzewo nepo vanokwanisa kugara kure nemhuka nekuti mhuka idzi dzikasaona zvakanaka imhuka yemusango hadzisi mhuka dzekuti dzinogara nevanhu imhuka dzikatoona vanhu dzinenge dzaona mhandu tinoudza vanhu kuti garai kure nemhuka musasedere pedyo nemhuka dzipei mukana wekuti dzifambe mukadziona dzisiyei dziite zvadziri kuita dzinozondoenda tinokurudzira zvakare vanhu kuti ngavasaite tsika yekutsamwisa kana kugumbura mhuka idzi kudziitira ruzha kana vadziona ngavadzisiye dziite zvadziri kuita dzobva dzaenda mamwe matanho ari padhuze kana kuti tinenge tichiudza vagari kuti vange vachiita
ko imiwo sezimparks matanho apa muri kutorawo ekudzivirira matambudziko aya
mamwe matanho atiri kuita kunyanyanya kunana Midzambezi kunova kumanapools nekune dzimwe nzvimbo tine vamwe vatiri kushanda navo vana African Wildlife Foundation nevamwewo kubatsira kugadzira kuti matambudziko aya asawande kunana Matsadonat kumashonland west kune matambudziko akadaro ari kuitika asi chikuru ndechekuti mhuka dzedu dzawandisa nyaya iyi haisi kuitika kuvictoria falls chete kana kumanapools mukaenda kumatsadona kune dambudziko rimwe chete mukaenda kukariba kune dambudziko rimwe chete chiredzi bulilima mangwe plumtree wange matambudziko ari munogara vanhu atinosangana nawo zuva nezuva
hapana here matanho anogona kutorwa ekutapudza mhuka idzi vafarao
chikumbiro chedu sekutaura kwatogara tichiita mhuka idzi dai mari yaiwanikwa taikwanisa kutora mhuka kwadzakawanda todzisa kudziri shoma ndokupai semuenzaniso kuhwange kunofanira kunge kune mhuka 15,000 asi mhuka dziri kuhwange dzinodarika 45,000 kusvika kuma 53,000 dzakawandisa zvisingaiti hadzisi kuuraya vanhu chete dziri kuparadzawo nepadzinogara nepadzinochengetedzeka yatingatiyo loss of habitat pachirungu
mutauriri wezimparks vati nashe farao vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7 bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe 7 vakafane chirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi mana nevatatu 143 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana matanhatu ane makumi mashanu nevashanu 4655 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mashanu nomumwe 132,251 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane mazana mana nemakumi maviri nemumwe 3,200,421 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mana nemakumi mashanu nezvitatu zvine mazana maviri ane makumi maviri nevana 2,453,224 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi zimlive.com rinoti kutanga nhasi musi wa15 hurumende haichabvumidze vashandi vehurumende kushanda kana vasina kubayiwa nhomba yecovid-19 bazi rezveutano rakayambira kuti vashandi vasina kubayiwa nhomba vanogona kurasikirwa nemabasa avo kana vakaramba vasingateereri zvinotaurwa nehurumende pamusoro pekubayiwa nhomba newsday rinoti mapurisa gumi nevashanu vakasungwa nemusi wechitatu vakamiswa mberi kwedare redzimhosva nezuro vachipomberwa mhosva yokuvhiringa musangano wezanupf uye nekurova vatsigiri vebato iri mubhindura masvondo maviri apfuura muyuzimbabwe.com, Sachugare weZimbabwe Anti-Corruption Commission, Amai Lois Matanda Moyo, vanoti vakuru vakuru makambani emabhizimisi ndivo vanonyanya kuita zvouori munyika. Amai Matanda Moyo vakataura izvi pamusangano we 2021 Zimbabwe National Chamber of Commerce uyo uri kutora nzvimbo ku Victoria Falls. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitorera mega zvamunofunga.
Zimbabwe, tuda kutaura ona na monzora vapererwa, na monzora na komichi. Kana vangata ure kuti ma elections ngambo mira kuitwa. Zvekutongora dzoti ana monzora na komichi varikushandiswa nezano kutaura kwatiri kuita kuchokwadisha icho checho nerushandiswa. Hauna opposition inomboti zvese zvataura. Ruling party vanongoti ndizvozvo zvangotaurwa ne ruling party mune muchingotsigira muri vamwe chete monzora nezano.
Kwai makore mashanu kuti munhu apedzise zvirongwa zvake kubva rini zvichingo zvinopedzisiwa zvirongwa zvachona. Kana nguva yemavhoti yasvika, nguva yemavhoti yasvika, hakuna zvokunzi kwai nhingi ngambopedzisa zvinhu zvake zvaanga asati apedza. Namugabe wakabva asina kupedza zvaaida kupedzisa ipo papa. Makare haisi nyaya yekunzi kwai munhu unonzi kwai ngatanga apedzisa zvaanenge achida kupedzisa. Unoda kuzvipedzisa sei zvichinonoka? Zviri kunonotsewa nei nokuti pava nemafoti yezi ichingova zano pasina kana chaitika.
Mangwanani vashamarari vestudhiyo, zvinokunda nenhau dzamunotipa dzakanakisa. Ndaifunga kuti mapolitical parties edu muZimbabwe dai ava mashuwa, nokuti kana iri zano inodaidzawo rali yodaidza masapota zeNDC nemasapota zayo zano yodaidza nevakuru veMDC tichisvika. Isusu masapotas vobva vatanga kutitengesera maideas avo zvavakanakira, zvakanakira musangano wavo, zvisina kusoropodza mumwe musangano. Yotengesera zvavanoti ndo zvavachatiitira. Semuone MDC yotengesera saizvozvo. Zvova politics zvisina noizi.
Makadiku pastudio 7 apo vana tononoka wande yana jonga tinokutendai nemasara muri kuita. Uyo monzora uyu hatisiyanei naye, uyo munhu ari desperate akationa kuti haana kana munhu haana kana vanhu. Nezvaakaita izvozvo zvokuda kutengesa bato revanhu, anotoziva kuti hapana chaanobuda nacho. Ende kuti aramba akazvimirira oga asina kupinda muzano, unotoona kuti ramangwana rake hapana. Zviro zvazvo zano yachona isina chaichamupa ichida kumushandisa kupera. Hapana chaanomboita chinobuda kana wani. Chinondifadza chimwe ndechekuti iyo zano PF yachona iyo iri kukambeni raMDC Alliance, because zvavari kuita zvese hazvina kana punduso. Nyika ine neufumi, but nemapolisi zamunangagwavo ehurumende yezano hakuna kana munhu anouya investor anopinda munomu. Tine maminerals mangani?
Makadiko muri yeZimbabwe, makadiko vashamarati weStudio 7. Nofana nenhau dzakanaka dzekunotipa. Nii ndodo kuti muudzewo ana komishawo nana monzorawo kuti zvavari kutaura zvekuti hanzi maelections haashandi, kutaura naMnangagwa ndokunoshanda. Ndodo kuti muzive kuti ZANU PF haisi Zimbabwe, Mnangagwa haisi Zimbabwe. Munangagwa haana kusike munhu muZimbabwe. Maakutifarisira, ziyai pekugumira, maopinda nemwenje mudziyo. Apa mosapotana neZANU PF kuti aitodo kupa Munangagwa dzimwe 5 years dzekuti atonge nekuti nyika iri kubudirira. Musataure zvinhu zvinonyadzise kudaro nezvinhu zvinogumbure kushungurudze vana veZimbabwe. Kupe hasha kuvana veZimbabwe, zvizamei munyatse kuone unhu hwevanhu muZimbabwe. Kana mechitembe zvemunotemba zvichapera.
Mangwanani mangwanani kuna mukoma tanonoka wande nana mukoma Blessing Zulu. Hai, nenyaya yangu ndiyekuda kutaura zvazvitaurwa navanonzi kwai Dr. Mavhasa. Dr. kana vachembera ngavachembere zvakanaka, vasatudza zvisina basa rese kuti titi munhu anonzi kwai tomurega achipedzisa temu yayo, tomuregeza achipedzisa zvirongwa zvake. Zvirongwa zvake zvavari kureva zvavari kupedzisa kana sekutaura kwavari kuita, kana achidiwa nevanhu munyika anongopinda ka futi kuvano sasa kuti kuda waende kuma election akagodzosewa sezvo muchiti imiti ari kuita zvinomwisa mvura zvinomwisa mvura zvari kutaura kureva iye neana na Morgan Komini.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Lieutenant General Scott Beria vanotungamira bazi rezvekusora mubazi rekudzivirirwa kwenyika muAmerica kana kuti United States Army Director of the Defense Intelligence Agency vanoti dambudziko revanopfurikidza mwero riri kuramba richinetsa muAfrica sezvo paine zvikwata zvinotyidzana nezvikwata zvakaita seAl-Qaeda neIslamic State zviri kuramba zvichiwanda. Zvikwata zvakaita sechaAl-Shabab zvinotyidzana neAl-Qaeda zviri kukonzera kusagadzikana kumabuda zuva kweAfrica. Lieutenant General Beria vayambirawo kuti zvikwata zvakaita sechaJamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin zviri kukanganisawo zvakanyanya kumawirira kweAfrica, uye chikwata cheISIS kuMozambique chiri kukonzerawo kusagadzikana. Bazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reState Department rinotiwo pane vamwe vanhu vashanu vave kuzivikanwa kuti vanotungamira zvikwata zvinopfurukidza mwero izvi, uye vaiswa pazvirango kana kuti specially designated global terrorist pa Speechcam cheExecutive Order 13224 chakavandudzwa. Vanhu ava vanoti Bonomed Machud Omar anozivikanwa nekuti Abu Sulaif Muhammad na Ibn Omar vanotungamira chikwata cheISIS kuMozambique. Vamwe vakatemerwa zvirango ndi Sidanag Hita anozivikanwa nekuti Abu Kwareni na Abu Abdelkahim al-Kidali vari kutungamira chikwata cheJamaat Nusrat Islam wal Muslimini kudunhu reKidal kuMali. Salem Old Breimati anozivikanwa nekuti Abu Hamza al-Shakiti na Hamza al-Mauritani vanotungamira vanopfurikidza mwero mudunhu reMopti kuMali vatemerwawo zvirango. Ali Muhammad Reg anozivikanwa nekutiwo Ali Diere anova mutauriri weAl-Shabab uye achimbotungamirawo nyaya dzeutororo muKenya neSomalia atemerwawo zvirango. Midziyo yose yevanhu ava munyika dzinodyidzana neAmerica ichatorwa, uye zvizvarwa zveAmerica hazvibvumidzwe kuita mabhizimisi kana kudyidzana nevanhu ava. Munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti America yakazvipira kuvhara nzira dzose dzinoshandiswa neISIS muMozambique, Janim neAl-Shabab kuti dzikwanise kuwana mari sezvo dzakatemirwa zvirango kana kuti foreign terrorist organizations and specifically designated global terrorists zvinoitwa nechinangwa chekuona kuti hazvirambe zvichikonzera rufu rwevanhu pasi rose. Asi vaBlinken vanoti kuti zvikwata izvi zvisarambe zvichidzika midzi kumawirira kumabuda zuva kana kuchamembe kuAfrica zvinoda kuita mushandira pamwe. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwisa vanopfurikidza mwero muAfrica. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mapato anopikisa ane muono yakasiyana pamirizhonga dziri kuitika pamisangano yeMDC Alliance. Bazi reZimbabwe Parks and Wildlife Authority rinoti vanhu vaviri vakaurayiwa nenzou muZimbabwe mumasvondo maviri apfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.